tinofara kutaura kuti nezuro komiti yedu yakaisa ripoti yayo kuma principles panyaya dzese dzanga dzasara muconstitution. Tine rombo rakanaka kuti zvese zvatakanga takumbira isu semakocha pese dzekopak zvakatambirwa, zvichireva izvo kuti hapachisisina gakava panyaya yebumbiro remutemo. Pari zvino kutaura kwatiri kuita, tiri mushishi yekugadzira yekuita redraft ichigadzirisa mumwe matanga takasiyanisa manyorero tiri kutomugadzirisa iko zvinezvi, zvichireva kuti nemande chaiyo tinenge taane constitution yakazara. Pari zvino hapasisina chinhu chinonzi chiri outstanding. Takapedza kugadzirisa zvese, wana devolution, wana national prosecuting authority, wana land commission.
Munotarisira kuti referendum inoitwa rini?
Nyaya yereferendum inogadziriswa nevakuru vehurumende, the president naprime minister ndo vachawirirana. Wakati taura iwo kuti vacha announce the date of referendum next week.